ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichuti hei no misoro ya naudzedu zanasi muhuro kukazi 24-2020. Vechidiki vaviri MDC vama komborero haruzivi ishe na va Allen Moyo awo vakasungwa svondo rapera vachipomerwa mhosva yekuratidzira zviri kunze kwemutemo vanopiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso inoita chiuru chemadhora emari yemunyika. Musangano wechitanhatu wekutarisa nyaya dzebudiriro pasingakanganiswi Chiwanikwa we6th session of the Regional Forum on Sustainable Development unotanga nhasi kuVictoria Falls. Komisheni inorwisana neuori munyika yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC inoti iri kutarisira kunge yave nemahofisi anoshanda mumatunhu matanhatu emunyika mukupera kwegore rino senzira yekuedza kurerutsira mashandiro avo. Vanotengesera mumigwagwa panzvimbo yemabhizimusi yeShowgrounds kudombo shava mudunhu reGoromonzi West vanoti vambomira kubhadhara mitero kukanzuro yeGoromonzi dzamara kanzuro iyi yavavakira zvimbuzi. Misika yakanaka pamwe nekuvapa mvura panzvimbo dzavanoshandira. Vatambi venhabvu vemunyika vane mukurumbira vari munyika dzakasiyana-siyana vanozvipira kutambira chikwata chemaWarriors mumitambo yacho yakakosha iriko mwedzi unouya pachatamba maWarriors neAlgeria mumakwikwi Africa Cup of Nations. Dambudziko rekushayiwa mbereko rogadziriswa zvichitevera kubatsirwa kwemhuri dzinodarika makumi matanhatu dzaive nedambudziko iri neimwe kiriniki iri muHarare. Muchirongwa cheLivetalk naATM nhasi tiri kutarisa nezvedambudziko remafuta ezimotokari iro rinonzi riri kutowedzera kunyange hazvo pane mamwe magaraji ave kutengesa mafuta nemadhora ekuAmerica. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.